ruzhinji rweZimbabwe rwakuziva nyaya yeCovid 19. Ndokusaka makese edu ari kudzika, ndokusaka nhamba yevanhu vari kufa iri kuita shoma, ndokusaka nhamba yekutapuriranwa iri kuramba ichidzika zuva nezuva. Inhau yokuti vanhu vakuziva zvavakafanira kuita kuti vasabatwa nedenda iri.
Koimiwo sebato rezanoPF, zvii zvamuri kuitawo mukufambisa dzidziso?
Mukaenda paTwitter page yemusangano weZanuPF inonzi ZanuPF official, mukaenda zvekare papage remusangano rinonzi ZanuPF party paFacebook, mukaenda zvekare kumaradio nekumaTV, hurumende nemusangano wayo uri kutonga weZanuPF zviri kushanda pamwe chete kudzidzisa vanhu kusanganisira mimhanzi, mamusicians vachiimba nenhau yeCovid 19 kuti vanhu ngavafukidzire mumo, vanhu ngavashandise masanitizer kugeze maoko, vanhu ngavasagara vakaungana, vanhu ngavasangocrowda kana kungoungana zvisina maturo. Zvekare musangano weZanuPF nehurumende yavo watanga donzo revaccination rokubayiwa kwevanhu kuti uipi nemaeffects akashata edenda iri aite mashoma. Zvinhu zviri kungoonekwa izvozvo chero nokumusha, vanhu vakupfeka mamaski chero nokumusha kudzinhamo, vanhu havachangoungani zvisina maturo. Zvose izvozvo zvinofanira kutarisa kuti bato riri kutonga nehurumende yaro vaita zvavanogona uye vari kushanda neruzhinji wose kusanganisira maradio nomumapepa neministry of information. Toda kuipembedzawo nebasa rairi kuita, uye zvekare neministry of health yacho pache zvayo, vose vari kuita mabasa aya tinovakudza. Saka kuti pangava nomunhu ungati ruzhinji ari usiri kudzidziswa pamusoro pecovid, aya ndiwo anonzi manyepo masikati asina kunaka, ndiko kunonzi kuroya masikati nenhema.
Munotiwo nekushomeka kuri kuita vanhu vari kutora nhomba, kunyange muri kutaura kuti vanhu vari kuwana dzidziso izere?
Hatingati pangava nekushomeka kwokuti vanhu havasi kuda kutora vaccine, tinenge tichireva nhema ipapo. Kushomeka kuripo inhau yokuti vanhu zvekare mutemo hauvatenderi kuti vanoungana vakaunganira vaccine, vanenge vatotyora zvekare maregulations kana kuti matanho akaisiwa aripo. Asi ruzhinji huri kutora vaccination iyi, asi muriona zvekare kuti hurumende haina kungotanga nokuti nje, yakati tichatanga nevashandi vehurumende vari kumberi kwecovid 19 vanosanganisira imi vatori venhau, vanotanganisira madhokotera nemanesi, vanosanganisira zvekare vose vatinoti mafrontline workers, ndo vari kutanga kubayiwa. Saka ivavo kana vachinge vapera, chikamu ichi chochipinda muruzhinji rwejekerere. Saka hationi kuti pane kushomeka kwevanhu kuripo, asi kuti mukubayiwa uku vanhu vachabayiwa, vamwe vachabayiwa kumadistricts kumaprovinces kwavo. Zvakanangana nokuti kutapuriranwa kwacho kurambe kuri kushoma tichiavoida kuungana kwevanhu kusina maturo. Saka hatisi kuda kuti vanhu vaungane pavaccine iroyi, tinofanira kuzvitenda chaizvo chaizvo. Zvekare munotondera kuti ndisu nyika yokutanga kubaya vanhu vaccine muSouthern Africa, kunyange vanhu vaiti vanhu vachafa kunge mapete muZimbabwe, vanhu vachashaya anoviga, uye Zimbabwe iri kutadza kuwana vaccine. Hapana ari kutaura zvokukosha kwebasa guru rakaitwa nomutungamiriri wenyika uye nehurumende yeChina yavashi vachibatsira umwe vavo. Vazhinji havadi kuzviona kunaka kwazvo, havadi kuzvitaura kunaka kwazvo, nokuti vanoda kutsoropodza chete.